shanda. Iwe natifora. Shanda, that's my shanda. Baira mapiru na bato. Shanda, that's my shanda. Tine wakati vanenge varume, kati vasalute. Tine wakati vanenge varume, kati vasalute. Vakasiwa na varume, vana vari vacheche. Vakasiwa na varume, vasina chavana. Chondo kutanga kurwira vana, kudzamara vasimuka. Vakatanga kurwira vana, dzamara vasimuka. Vakatanga kushandira vana, dzamara vasimuka. Vamwe vatova kumaboarding, dzamara vasimuka. Vamwe vatova kumaboarding, dzamara vasimuka. Varopa fadzi iwo mari, varopa fadzi iwo mari. Shana mudzimai, shana
mare,
anoonekwa nekushanda. Shanda mudzimai, shanda
mare, anoonekwa nekushanda.
Shanda mudzimai, shanda
anobairira mavipasi satapita. Takamusiva nekushanda.
Kama una mate njira
mare, anoonekwa nekushanda.
Shanda mudzimai, shanda
anobairira mavipasi satapita. Takamusiva nekushanda.
Shanda mudzimai, shanda
mare, anoonekwa nekushanda.
Kuti ndiwe baba ndiwe mai, zvese zvakakutarisa. Kuti ndiwe baba ndiwe mai, zvinhu zvese zvakakutarisa. Hazvizinyore vana baba we, hazvizinyore vana mai we, hazvizinyore vana mai we. Panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe, panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe. Panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe. Donza, donza, donza usaneta. Donza, donza, donza usaneta. Shanda mudzimai, shanda
mare, anoonekwa
nekushanda. Anoonekwa nekushanda.
Anobairira mavipasi satipora. Takamusiva nekushanda.
Shanda mudzimai, shanda
mare, anoonekwa nekushanda.
Shanda mudzimai, shanda. Kama una mate njira
mare, anoonekwa
nekushanda. Mudzimai, shanda
anobairira mavipasi satapita.
Shanda mudzimai, shanda
mare, anoonekwa nekushanda.
Mapiri una mate,
anobairira mavipasi satapita. Takamusiva nekushanda.
Panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe, panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe, panonzi baba ndiwe, panonzi mai ndiwe. Donza, donza, donza usaneta. Donza, donza, donza usaneta.
Mukadzi weumare, anoonekwa nekukunda. Bebo tikauya, anobairira mavipasi satipora. Takamusiva nekukunda. Mukadzi weumare, anoonekwa nekushanda. Bebo tikauya, anobairira mavipasi satapita. Takamusiva nekushanda.
Simplex Music.